Poi.
Fu. Nuwa nusi mwoyo. Pano zetu mangwana kuni. Saka zvandu ita zvisindira nemwoyo. Tirame wangu sazo cheminini. Ndoka nda rida test tapes ahead inside the move. Uzanyiziyo tumberi kuni. Kwa feda confusion sana nyura. Cause I know antemba nini. Yeah. Andiro aso chindiye roi mwana wanda kabereka. Ndizwe reji zvaiverenga. Shanda sebenzi, ndosaka ndichigara ndakarembera. Fungwa dzinogara dzakaremerwa. Fo, amadondo ari ndikasafone muke. Namuchi eno ndichengete everyday. Ndikutedzera zvamandudza nchiri mulane. Namuchi eno ndichengete everyday. Ine hora dzatinosangana nazo dena ndiri weak ndaira give up. But now ndonzwisisa kuti pese panongoitira mistake inenge ndichodzidza. Ndirgete kuti loud, ndandireacte forward, ndandirivesa, ntore ndisinopiwa. Andityiswe muraund, ndandivhunduke, feeling, ndandigumbuka, ntore ndisinopiwa. Fo. Nuwa nusi mwoyo. Pano zvetu mangwana kuni. Saka zvandoita zvisindira nemwoyo. Tirame wangu sazo cheminini. Ndoka ndarida test tapes ahead inside the move. Uzanyiziyo tumberi kuni. Kwa feda confusion sana nyura. Cause I know antemba nini. Yeah, andiro aso chindiye roi mwana wanda kabereka. Ndizwe reji zvaiverenga. Shanda sebenzi, ndosaka ndichigara ndakarembera. Fungwa dzinogara dzakaremerwa.